Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechishanu gumiguri 2020 Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu kana kuti 7,850 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevaviri nezuro. Masangano anoona nezvesarudzo anotambira nekusuwa kumiswa kwaitwa sarudzo dzanga dzichifanirwa kuitwa muna zvita gore rino. Dare repamusoro-soro rinobvumidza MDCT kuendesa mberi mazuva ayo eCongress yechimbi-chimbi kana kuti Extraordinary Congress. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo vanobatwa nechirwere cheCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu kana kuti 7,850 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevaviri nezuro wakare. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachiri mazana maviri nemakumi maviri nevasere sezvo pasina munhu akashaya nechirwere ichi nezuro. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende yazivisa nhasi kuti hakuna sarudzo dzichaitwa panguva iyo chirwere cheCovid-19 chinenge chichinetsa munyika. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika zvakare vari gurukota rinoona nezveutano vaConstantine Chiwenga vazivisa izvi mugwaro reGovernment Gazette nhasi. Muna kurume gore rino hurumende yakatara denda reCovid-19 sedambudziko renyika yese sezvo chirwere ichi change chave kubata nekuuraya vanhu vakawanda muZimbabwe nepasi rose. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, mutemo uyu uchipo. Kune sarudzo dzemaby-election dzakawanda dzange dziri kutarisirwa kuitwa munyika zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nengo dzeMDC Alliance muparamende nemakanzuru neMDCT iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Kune dzimwe sarudzo dzange dzichifanira kuitwa zvichitevera kushaya kwevamwe vamiririri venzvimbo idzi, asi mutemo waburiswa nhasi wave kureva kuti sarudzo idzi hadzichaitwa. Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni varatidza kusafara nezvaitwa nehurumende vachiti izvi zvinonyima veruzhinji mukana wekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Saka ini semafungiro angu ndinoti nini, kana maby-election asingakwanisike kuti aitwe, hurumende inofanira kuti munguva ino irambidzewo mariko iwawo kubva muparlament, mariko iwawo kubva kumatunhu kuitira kuti vanhu varambo varine vanovamiririra.
Vamakoni vaudza Studio 7 kuti havagutsikani nechikonzero chehurumende vachiti semaonero avo sarudzo dzinogona kuitwa sezvo nyika yave kuvhurwa zvekare uye paramende yacho iri kuita basa rayo mazuva ose.
Tinoona kuti basa renyika harina kumira, riri kuenderera mberi. Tiri kuona izvo vatungamiri venyika kana vatevedzeri vatungamiri venyika nemafirst lady vanongofamba mumatunhu nguva yese yakanga ine lockdown order iyoyo, zvichireva kuti zvinogona kuitika kuti maby-elections aitwe.
Mutevedzeri wemutauro MDC Alliance vaClifford Shatwayo vaudza Studio 7 kuti yasvika nguva yekuti vanhu vasimuke kuti vamiririrwe nevanhu vavakasarudza.
Ruzhinji rweZimbabwe richasimuka, ruzhinji rweZimbabwe richazvinzi zvifambe nekuti nyika inofanira kuiswa muorde nenyaya yekuti varume ava nevakadzi ava vekuZANU PF vari siriasi, vatori kutoda kuparadza nyika yeZimbabwe. Zvinoratidza kuti demokrasi kana utongi hwejekerere havadi kana kuhuona hurunge huripo.
Asi munyori muMDC TV Douglas Monzora vati COVID-19 idenda rakabata nekuuraya vanhu vakawanda, nekudaro vanotambira zvataurwa nehurumende sezvo zvine chinangwa chekuchengetedza veruzhinji munyika.
Ndofunga pari zvino tasvika pafiga inoita 9 nhengo dzeMDC TV dzakaita dambudziko rechirwere ichi. Saka chirwere chiriko mazviro kwazvo, saka tinozvinzwisisa zvaitwa naminista izvi. Hazvina kuitwa zvakananga isu, zvaitwa zvakananga nyika yese.
Izvi zvatsinirwawo nemushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi. VaMugwadi vati kuita sarudzo panguva ino kunogona kukonzera kupararira kweCOVID-19 sezvo mapato ezvematongerwo enyika achizoita misangano yekutsvaga rutsigiro. Izvo zvinogona kupinza veruzhinji munyatwa.
Saka hationi paine zvakashata pamatanho aya. In fact, zvinhu zvinotokurudzirwa ende zvinofanira kutendwa zvaonekwa zvakakodzera kuti ayo ngatimbochengetedzai, timboisa upenyu kumberi. Avo vanoti zvaitirwei, vanhu vanongofunga zvematongerwo enyika kubva musi wa1 January kusvika musi muna December, vanhu vanongofunga zvematongerwo enyika. Ende chavanotsvaka kunyanyanya veMDC Alliance vava kuti vati toda kudzokera muparamendi, toda kudzokera kumakanzuro, hakusi kutsvaka kumiririra vanhu asi kuti kutsvaka kupamba upfumi hwenyika nekuda kwecorruption huri watanga tichiona kumakanzuro akasiyana-siyana.
Pane nhengo dzeparamende dzinodarika 40 dzeMDC Alliance dzakadzingwa muparamende neMDCT, kwozotiwo dzimwe dzakafa nedzimwe dzakadzingwa muZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasa ese anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasa ese anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Dare repamusorosoro rinobvumidza MDCT kuendesa mberi mazuva ayo eCongress yeChimbichimbi kana kuti Extraordinary Congress. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau kumusha weHatfield vakafanobata chigaro chasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vati vafadzwa nomutongo waturwa nedare repamusorosoro. VaKomichi vati vakatadza kuita musangano wavo nekuda kwechirwere cheCOVID-19 izvo zvakaita kuti mazuva aiva atarwa nematare adarike.
Takatadza kuita zvinhu izvi nekuda kweCOVID yakaita kwira zvikuru munyika yedu yeZimbabwe. Saka takazama kuita kongresi nguva yeCOVID tikatadza, nekuti iko hurumende kupfuudza namapurisa vakatirambidza, neminista of health zvakare akatirambidza. Saka mazuva anga atarwa nesupreme court anga apera, saka takaendesa nyaya dzedu kumatare.
VaKomichi vati vatotara mazuva ekuti vanhu vadomwe vachazenge vachida kukwikwidza chigaro chekuva mutungamiriri webato reMDCT. Vakati vatara 13 to 20 zvita kuti vaite musangano wavo wekunosarudza achazenge achitungamirira MDCT.
Kare kuti kongresi yedu taiisa madates kubva musi wa13 kusvika musi wa20 December tichaita kongresi yedu ipapo.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vati vose vakadzingwa kukanzuru kana muparamende havasi kuzobvumidzwa kuuya kumusangano wavo, uye vachiti havasisiri nhengo dzebato ravo.
Vese vakadzingwa kudare reparamendi, vakadzingwa kucouncil, havasisiri mamemba kana kuti nhengo dzeMDCT. Havakwanisi kupinda mumisangano iyi, uyezve havakwanisi izve kuva vatungamiri vanomira kuti vasarudzwe. Saka tiri kutarisira kuti vese akaitwa record haasi memba yedu. Uyo ava memba ye national executive, provincial executive, district executive, ward executive yerime bato risiri MDCT haakwanisi kuuya kumisangano yedu. Saka ndo chisungo chatasunga ipapo, ndo kuirana zvakare kuti tichaita manominations.
Vamonzora vatiwo dzimwe nhengo dzese dzebato ravo kana vane makore anodikanwa vanogona kukwikwidza chigaro chemutungamiriri webato iri. Vamonzora vatiwo sarudzo dzavo dzichange dzichiitwa nesangano ravachawirirana rakasununguka kuti sarudzo dzive dzejekerere.
Tichaita appointment next week ndofunga ye Independent Election Commission. Isu se MDCT handisu tichaita run Congress yedu. Tinotsvaga vanenge vakazvimiririra vari independent, ndo vachaita manominations ese pamwe chete ne Congress yacho. Ichaitwa sokutara kwataita kubva musi wa.
Vamonzora vashoropodzawo kutorwa kwemuzinda wavo nevechidiki vari kugarapo, vachiti vanoda kuti vatungamiriri veMDC neMDC Alliance vabatane. Asi vamonzora vati vechidiki ava vabuda mugwara remusangano. Asiwo vapo gore gore vari kutungamirira vechidiki ava vari pamuzinda weMogensangrai House, vatiwo vari kufamba negwara remusangano uye vatambira nemufaro mutongo wapiwa, vachitiwo vanotarisira kuti panozosvika 30 mbudzi vatungamiriri vavo vanenge vatevedzera zviri kudiwa nevechidiki zvekuti vabatane.
Tiri kufara nazvo, zvinhu zvakatinakira. Zvinoratidza kuti matambudziko aripo pakati pevatungamiriri anokwanisa kugadzirisika nenguva pfupi iyoyi. Gore rinouya tinotarisira kunge tane pati takuita tese tabatana, takubatanidza pati.
Vagore kore vatiwo hapana ari kuzovabudisa pamuzinda weMogensangrai House. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nemudzimai wavo amai Melania Trump vazivisa nhasi kuti vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Vaviri ava vakabatwa nechirwere ichi mushure mekunge mumwe mushandi wekumuzinda weWhite House amai Hope Hicks vakawanikwawo vaine chirwere cheCOVID-19. Kubatwa kwavaTrump neCOVID-19 kwaitika mazuva mashoma vabva kuita gakava rekutanga nevari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vachinyora paTwitter yavo, vaTrump vati ivo naamai Hicks vatotora matano ekunge vari kwavo voga apo vanenge vachirapwa. VaTrump havasi ivo mutungamiri wenyika wokutanga kubuda pachena kuti vabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson, mutungamiri weBrazil vaJair Bolsonaro nevamwe vakabudawo pachena vachizivisa kuti vainge vabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba vari kuNorth Carolina kuno kuAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vanoti kubuda pachena kwavaTrump chinhu chinofanirwa kupembedzwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kubatwa chirwere cheCOVID-19 kwaita mutungamiri wenyika kuno vaDonald Trump, zvino zvinoita kuti tese tivashuvire kuti vaite quick recovery. Hopefully vanoramba vakasimba. We want everyone to get better. So tinovashuvira kuti in the course of the next few weeks he will do okay. But obviously no raise my questions akawanda kuti how is he going to do given zera ravo, because no such chirwere ichi chinonyanya kukonzera bad effects kune vati kurei sepazera ravo vaTrump vari 74 years old. Saka ndo vamwe vatinenge tichitarisira kana vabata chirwere pamwe vachazoda more medical support. Hopefully that won't be necessary for him.
Koi kubuda pachena kwaitwa nava Trump kunorevei kumhuri yeAmerica.
Kubuda pachena kwaita va Trump kuti vane chirwere cheCOVID-19 ndizvo zvatinotarisira kuvatungamiri venyika nemaleaders pasi rese. Nokuti chirwere ka ukabata chirwere especially zvirwere zvinoparadzirwa seCOVID-19 kuzivisa hama neshamwari nevari padhuze vamunoshanda navo zvinhu zvinenge zvakanaka, so that munhu wese aite maprecautions aya atagara chikurudzira kupfeka maface mask, kuita social distancing, kuavoida macrowds especially muma indoors. Kana vanhu vaita macrowds voita outside. Saka zvinozvikurudzira ende kubata chirwere checovid-19 haifani kunge iri like a prison sentence. It's unfortunate because it can happen to anybody. Hazvinei kuti mutungamiri, hazvinei kuti ndipasta, hazvinei kuti munhu womupfumi murombo.
Kubatwa nechirwere kwaitwa mutungamiri weAmerica uku kunosiyawo papi vamwe vanga vachine fungidziro yekuti chirwere ichi hachiko.
Kubatwa chirwere kwava Trump should be a wake-up call for any leader out there and for all of us sevanhu pasi rese, kuti tinofanira kuteedzera zvatiri kuudzwa nemachiremba nevanhu vanoita public health.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare vari kuNorth Carolina muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro idzva raburitswa neUnited Nations rinoratidza kuti muDemocratic Republic of Congo mune kurwisana kwakanyanya uye mauto ari kutyora kodzero dzevanhu pasina zvaanoitwa, izvo zviri kuwedzera kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi. Vachitaura nemusi wechipiri mudibate revari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, avo vari panyanga pari zvino vakayambira kuti havasi kuzotambira zvichabuda musarudzo yevanhu vachashandisa poso pakuvhota, vachiti kuvhota kwakadai kune kuburidzirwa kunoitika senzira yekumisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mamwe matunhu emuAmerica ari kuwedzera urongwa hwekuvhota kwevanhu vachishandisa poso. Tsvakiridzo dzakaitwa muAmerica dzinoratidza kuti vatsigiri veDemocratic Party vakawanda vari kutsigira kuvhotwa pachishandiswa poso zvichienzaniswa nevatsigiri veRepublican Party. Varayiridzi vakawanda vanoti mari yavapiwa nhasi nehurumende yekuti vayamurike ishoma zvikuru. Varayiridzi ava vanoti chavari kuda imari yavaitambiriswa kare iri yemadhora ekuAmerica. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzidzisi wekwachenda mbuya kwarusape vafambai fambai vati mari iyi shoma zvikuru sezvo pasina zvainokwanisa kutenga.
Nyaya yemari yawedzerwa iyi imari shoma shoma asa haina zvainoita. It's just a drop in an ocean. Haikwani kana kutenga chiita resemono kuti haitengi kana kesi yeshuga zvayo. Saka hai, imari shoma tinoti hurumende haisati yatitira kana chinhu. Ngaitiwedzere mari inokwana kuti tikwanise kurarama.
Sachigaro werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe vaObed Masaraure vati kunyange mari iyi ikabatanidzwa nemari dzemihoro yavo haidarike madhora zviuru zvishanu zvinodiwa kuti mhuri yevanhu vashanu vararame pamwedzi.
Varayiridzi vatambira mari inokwana 1500 RTGS nhasi ichinzi ndiyo 40% yakavipwa nehurumende. Mari iyi tikaiwerengedza nevanga vagara vachitambira inosvika pa 5000 RTGS panguva yekuti mari inodiwa kuti vanhu vararame vazvidyire vari vashanu mumhuri iri kunzi ya 17000 RTGS. Idzo iri figa yatinoona kunge iri pasi zvakanyanya. Sazvoreva zvikuru vati kutambura kwevarayiridzi hakusi kuzopera.
Munyori mukuru weprogressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vati chiri kunetsa ndechekuti mari iyi haina kubuda munhaurirano uye ishoma zvekuti hairaramise vadzidzisi vari kukwangwaya nenhamo.
Tiri kuti 40% iri kutaurwa nehurumende iyi haina kubuda munhaurirano. Nepamusana pekuti mutemo wecollective bargaining unoti mari kana ichibhadharwa inotanga yaitwa nhaurirano. Toonesana nepamusana pekuti tiri kudavira kuti hurumende painoregister maunion inenge ichiziva kuti iri kuitei. Zvino maunion aya aregister yakuramba kunosangana nemaunion.
Mukuru weZimbabwe Teachers Association Vasifiso Ndlovu vati mari yawedzerwa yakafanana nemutoro wembwa. Vati vadzidzisi vanofanirwa kuwedzerwa mari kuti idarike madhora zviuru gumi nezvishanu kuti vararame sevanhu.
We are rejecting this offer because it is meaningless and impoverishing. The current level of the salary is very low. And when you give 40%, you are almost giving nothing to the educators.
Mari ishoma zvekuti wakawedzerwa ne 40% hapana kana chiri kuwedzerwa. Saka itotengi mari ishoma zvikuru.
Hurumende inoti yafanopa vadzidzisi mari iyi kuti vafanobatsirikana apo vanenge vachiita nhaurirano munyaya dzemari yemihoro. Mune imwewo nyaya, vadzidzi vakawanda vapfekedzwa nguwani dzedzidzo vari kumba kana kuti virtual nekuda kwekutyira kuti vakaungana pachikoro chechinhu University of Technology sezvavanogaroita makore ese vanoparadzira chirwere cheCOVID-19. Mumwe aswera akapfeka nhumbi dzedzidzo nhasi ari kumba ndimuzvari Vimbai Naishe Chitauro, avo vanoti vaishuwira kupembera zuva ranhasi vari kuchikoro nevamwe. Muzvari Chitauro vati vatadza kuona zvanga zvichiitika kuchikoro sezvo vanga vasina mabhanduru ekuvhura madande mutande.
Nyangwe hazvo zvichirwadza, tanga takatarisira kunge tiri ikone hama dzangu dzese neshamwari dzangu dzese tose tinyatsofara chese takawanda zvipamwe chete bara hatina kukwanisa. Aini kukwanisa kuti ndione virtual, handina kukwanisa Wi-Fi access hapana, ZBC yacho hapana. Saka kuti tinyatsoti tione zvaitika tisitombudzira zvaitikako.
Asi mumwewo vakanzi vange vari pachikoro nhasi nekuti vakaita zvidzidzo zvepamusoro vaIgnatius Sakala vati mufaro wavo mushoma sezvo vamwe vavakadzidza navo vatadza kunge vari pachikoro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapfekedza vadzidzi vakapedza zvidzidzo zvavo vanosvika zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevaviri, asi vazhinji vavo vanga vari kudzimba dzavo vachiona zvanga zvichiitika padande mutande. Kamera Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Mitambo yecricket iri kudzoka munhandare nemusi wesvondo kwapera mwedzi minomwe yakasendekwa parutivi nemhaka yekutya kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira vechikwata chenyika chemaChevrons vari kupinda mudzinhandare vakamirira zvikwata zvipfumbamwe izvo zviri kurwira kutora mukombe mukuru uyu. Mitambo iyi iri kuitirwa munhandare dziri kwaMutare, Bulawayo, Kwekwe neMuharare. Muteveri wemutambo uyu vaLorenzo Wekwete vanoti kudzoka kwemutambo uyu kunombopa veruzhinji kwekutandarira sezvo mitambo ine chaunga senhabvu isiri kutambwa.
Ya mashoko anofadza chaizvo nekuti vanhu vazhinji vacho vemuno munyika munomu vanga vakamirira kutanga kwebhora nekuti vazhinji vacho vanosapota bhora. Asi kriketi isipoti ine vanhu vavatsigirwa vakati wandei, saka vanhu vanowana chekwa vachinovavaraidza munomu munyika munomu. Kriketi mutambo une vatsigiri vakawanda munyika munomu.
Gwaro rabva kuZimbabwe Cricket rinoti makwikwi aya ari kusimudzwa nemutambo mukuru muQueen's Sports Club muBulawayo. Umo muri kusangana zvikwata zviviri zvemuguta iri, Queens neAmakhosi. Queens iri kutungamirwa naChristopher Mpofu uyezve ine vatambi vakawanda vemaChevrons kusanganisira Sean Williams, Chamu Chibaba naLuke Jongwe. AmaKhosi iyo ina Ansley Ndlovu sakapteni wayo yakaunganidza shasha dzemutambo uyu dzakaita saBrian Chari naJohn Nyumbu. Asi Skanda Raza Craig, Ivan, Brendan Taylor, Ryan Bull, Prince Mashaure, P.J. Moore, nechikwata chavo cheHarare Kings, vakananga kumtare Sports Club, uko vari kukweshana neGreat Zimbabwe, iyo iri kutungamirwa na Tendai Chisoro. Vamwe vari munzira, Itakashinga, iyo inotambirwa na Roy Kaila, Regis Chakabva, Elton Chigumbura, Timsent Maruma, tinotenda Mtombodzi na Shingi Masakadza, avo vari kuenda kukwekwe Sports Club kunotamba ne Midwest. Midwest ina Tarsai Msakanga sa captain wayo, uyezve ichitambirwa na Kao Mumba na Nevu Madziva, avo vane mbiri mumutambo uyu. MuHarare muri kusanganawo zvikwata zvemo Gladiators ne Rainbow, idzo dziri kusangana muHarare Sports Club nesvondo zvekare. Vatambi vecricket ava vari kushandisa zvekare mitambo iyi kugadzirira rwendo rwavo rwekupakistan urwo ruriko mwedzi uno. Muongorori wemutambo wecricket vakudzaibere vanoti kudzoka kwemitambo yemuno zvichabatsira kuvaka chikwata chenyika chema Chevrons.
Tukupara nazvo ende wezve tinozvikurudzira kuti cricket yadzoka, especially nokugarisa kwavangaita. Izvinezvi zvinongova zvakuapa chance yekuti vanenge vakuwana experience yekuti vanozotambira nyika vanenge vatoboosta maskills avo, and zvinozobatsira in the long run tichita kutarisira kuti tichakwanisa kuva competitive nation like we were before. Tichitarisira kuina mamacup in the near future.
Zimbabwe nePakistan dziri kusangana mumitambo mishanu yezuva rimwe neyema T20. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chelive talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Zvongo yediapera rigaiti mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu kana kuti 7,850 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevaviri nechirwere ichi nezuro. Masangano anoona nezvesarudzo anotambira nekusuwa kumiswa kwaitwa sarudzo dzanga dzichifanirwa kuitwa muna zviita gore rino. Dare repamusoro-soro rinobvumidza MDCT kuendesa mberi mazuva ayo eCongress yechimbi-chimbi kana kuti Extraordinary Congress. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo vanobatwa vaine chirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.